Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 28 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatori venhau vanoratidzira muHarare vachiti havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa nemapurisa. Vanhu vakawanda voshora zviri kuitika muzano PF zvichitevera mashoko emutungamiri webato iri vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe neZuro. Mubatanidzwa wemapato unozviti MDC Alliance woronga kupinda musarudzo dzegore rinouya wakabatana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatori venhau vanosvika makumi maviri varatidzira muHarare nhasi vachishora kusungwa nekurohwa kwevamwe vavo vanoshandira bepa nhau reNews Day nemapurisa neZuro. Vatori venhau ava varatidzira migwagwa vakazvivhara miromo nemaselotepi vakaenda kuHarare Central Police Station uko vanosvitsa zvichemo zvavo kuvakuru vakuru vemapurisa. Mumwe vevaratidzira nhasi ava Blessed Muhlanga uyo anoshandira News Day audza Studio 7 kuti vaudza mapurisa kuti havasi kufara zvachose nekushungurudzwa kwevatori venhau vachiita basa ravo. Vatori venhau veNews Day vakarohwa uye kusungwa asi vakazoregedzwa neZuro uye vanosanganisira Obey Manaiti, Abigail Matsikidze, Shepherd Tozvireva navaRafael Piri ava vanova vaityaira motokari dzevatapi venhau ava. Vanhu vakawanda vanoti vaive kutyira kuti munyika munogona kudeuka ropa kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakasagadzirisa nyaya yekunetsana kunotyisa kuri kuitika mubato reZANU PF. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya iye.
NeZuro mudzimai wava Mugabe amai Grace Mugabe vakati murume wavo anofanira kubuda pachena kuti ndiani achatora chigaro chake kuitira kuti kurwisana kunotyisa koitika mubato iri kumire. VaMugabe mbune vakatendawo kuti mubato mavo mune kunetsana kunotyisa uye vakati mauto ave kunyanya kupindira mukurwisana kuri kuitika mubato iri. Mumwe ari kutevera zviri kuitika muZANU PF vaWhisper Makuni vanoti kunetsana kuri muZANU PF kunogona kukonzera kusagadzikana kwenyika uye vashora vaMugabe nekusagadzirisa nyaya dziri munyika.
President vaifanira kubatanidza musangano wavo wemuZANU PF vodoma kutiko vari kuda kunyatsoita sei nekuti kuti zuva nezuva vanhu vanenge vachingopopotana handioni chiri chinhu chakanaka. Uye izvo zvinogona kuzokonzera even hondo chayo chayo munyika zvinhu zvakaita seizvozvizvi.
Mashoko aya atsimirwawo nechimwe chizvarwa chezimbabwe chiri kusouth africa vanhamo Goronga.
Mukuru uyu haachadirwa chero nevamwe vanhu vari muzano sake muchiona zvakunetsa kuti vasarudze kuti toda kuti purezidendi vataure kuti ndiani achazoita take over kubva pamudhara kana kuti vatorwawo zvaona mwari.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa pamulungushi university kuzambia vashakespeare hamauswa vanobvumawo kuti nyika yananga kuna taisireva.
Panogona kuita zvinhu zvekuti vanhu ivava vachasvika pakutoita kakurwisana chaiko kanogona kuteura ropa.
Mubato reZANU PF mune kunetsana kukuru pakati pezvikwata zviri kuzivikanwa nerekuti Team Lacoste iyo inonzi inotungamirwa nemwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye Generation 40 iyo inonzi yave kuda kuti gurukota rinoona nezvemauto vaSidney Sekeramai vatore chigaro chavaMugabe. Vaimbova mutauriri weZANU PF varugare gumbo vanoti vaMugabe vagara vachifarira havo vaSekeramai.
VaMugabe
Nagara wachibuda sekera mani. Vasinga ziyo kosa wanga darao. But they start remote in the day we did a kutiju za watu kuleka. But at least, imidine yangu structure and the world of Vanda Kuita, but I can't tell you now. Those of Zaria, that of Zawa Pedro.
Vamwe vetimu la Coast vataura ni Studio 7 vati mbato ravo matanga kurwisana kunotyisa pakati pemakaranga ayo anonzi ari kuti mazezuru nemandevele vabatana kuti makaranga asatore utungamiri asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga varamba mashoko aya.
Kwete aya mashoko ekurasika hazvinaki kuti vanhu vaone sekuti dambudziko ndere marudzi akasiyana. Vana veZimbabwe vamwe chete ndochekutanga dambudziko musangano weZANU-PF kwete kuti mazezuru kana makaranga kana nekuti izvozvo zvekuti marudzi akasiyana izvi zvinobva paudzvanyirirwa itwa nevarungu.
Vamavhinga vashorawo vamugabe nekuregera mauto achipindira munyaya dzezvematongerwo enyika kwenguva yakareba. Vamwe muZANU-PF vanonzi varikurudzirawo vamugabe kuti vamise basa mukuru wemauto General Constantino Chiwenga nevamwe vakuru vakuru vemauto varikupomerwa mhosva yekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Vagumbo vatiwo nyaya yekutadza kugadzirisa nyaya dzezveupfumi nekutukana kuri mubato reZANU-PF yava kupawo kuti munyika zvinhu zviite manyamamire nerongo zvokonzera kusagadzikana. Kunyangwe hazvo vakawanda varikuti vamugabe vanofanira kudoma achatora chigaro chavo. Mutedzere wemunyori wezvemutemo mubato iri vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti vatungamiri vanosarudzwa nevanhu paCongress chete.
Bumbiro redu romutemo reZANU-PF rakajeka zvikuru, rinotaura iro kuti pamakore 5 ega ega panofanira kuitwa Congress. PaCongress iyoyo ndo panosarudzwa mukuru wepati, president wepati. Iye president wepati uzosarudza mavhaisi ake. Saka asi kana pakaitika vacancy 5 years dzisati dzasvika, panoitwa inonzi special congress. Inoita kuti vanhu vasarudze munhu anenge achizosiiwa president anenge varegedza.
Bato reZANU-PF rakatozivisa gore rapera kuti vamugabe ndivo vachakwikwidza musarudzo gore rinouya vakarimirira. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti makore avamugabe ayo awandisa uye utano hwavo zvinopa kuti vakawanda vasave nekugadzikana. Avamugabe vakapinda musarudzo dzegore rinouya vanenge vave nemakore makumi mapfumbamwe nemana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nasi vesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaita musangano vachizeya mashoko aamai Grace Mugabe ekuti mutungamiri wenyika Robert Mugabe vadome achatora chigaro chavo. Kuti tinzwe zvaitika tabata mutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7 vaMahia.
Tinogamuchirai.
VaMahia, tanzwa kuti maita musangano, mungatiudza pamusoro pemusangano uyu?
Chataitira musangano ndechekuti tinonzwisisa kuti nyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe hadzisi dzinofanira kuitwa nevanhu mukadzi nemurume mumba mavo, ndedzeruzhinji rwevanhu. Ruzhinji rwevanhu kubvira hondo yechitanga ndirwo rwakazvironga rukabuda nevana varwo vavakaita varwi vakarwa hondo vakabudirira. Havana kurwira munhu mumwe chete, havana kurwira mhuri imwe chete, nokuti ivavo vakarasikirwa nevana vavo, vakarasikirwa nepfuma yavo. Saka ivo ivavo ndivo vane simba rokudimanda, kana ndingasenzesa chirungu, kuti ivo vanofanirwa kuti vange vachiisa utungamiriri hwemusangano, nokuti vane zvavakarasikirwa nazvo, vana vavo nepfuma yavo. Saka isu taita taungana tine conference ye press iyi kuti tizivise ruzhinji rwevanhu kunyunyuta kwedu kuti hazvifaniri kuitika kuti nyika ino inotongwa nemhuri imwe chete. We are not prepared for any dinner state at all. Nekuti tine chatakarasikirwa nacho.
Asika vaMahia, urongwa huri kutaurwa uhu unenge hwakangonangana nebato reZANU-PF. Saka vamwe vanozopinda papi kusanganisirawo nemi makadzingwa muZANU-PF?
vamwe vamuri kutaura ndevapi ava?
Ruzhinji rwenyika.
Tadaidzira pa press conference yedu pane statement iri kutaura nyaya yekuti ngatisiyanei iye zvino ngatimbosiyai nyaya yekuti ndiriwe bato rakati nebato rakati nokuti bato rakati nebato rakati vakatova nebato iroro nokuti vane vana vavo nehama dzavo dzakafa muhondo yechimurenga zvina munhu anofanira kuclaima kuti ndevavo naivowo ngatibatanai pakurwisana neichi chauya ichi chiri kuda kudzorera udzvanyiriri hwerudzi pasi pemunhu mumwe chete zvaakuitika muzimbabwe izvi
saka imi zvamasunga zvii zvamuri kukomekedza kuti zviitwe
tiri kukomekedza nyaya yekufanira kushandira pamwe chete sevanhu vezimbabwe kuti tidifende zvakasira rudzi rwezimbabwe hati kutaura political party panapa zvakasira mukoma muninina mapolitical parties emuzimbabwe vane mvumo yokuita nyaya dzezvematongerwo enyika nokuti izvozvo ndizvo zvatakarwira izvozvo pakanga pabvanwa zapo ende zanu after kuti yaridzwa sabhu yarira zvakaitwa unbanned for them to have participated palangasa house conference conference yekulondon saka munhu wese ane mvumo yekuita political party yaanoda ari kuita exercise democratic right that zvakati zvakatakarasikirwa nevanhu nazvo
maita basa zvikuru vamaiya mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Maiya vari parunare muHarare neStudio 7. Masangano akazvimirira makumi masere nemapfumbamwe abatana pamwe chete mukuramba kutambira kuwandudzwa kwebumbiro remitemo kekutanga kana kuti Constitutional Amendment Bill No. 1 kwakaitwa nedare repasi nemusi wechipiri svondo rino. Masangano aya anoti uku kudzosera nyika kunguva yebumbiro reLancaster House. Bhiri iri riri kuda kuvandudza mutemo unobata kudomwa kwevatongi vematare edzimhosva vepamusoro richipa masimba ekuita izvi kumutungamiri wenyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reElection Resource Center vatawanda Chimhini kuti tinzwewo maonero avo.
Semaonero edu isu zviri kutishungurudza kuti parliament yaona zvakakodzera kuti vasati vatombopedza kuyananisa mitemo nebumbiro idzva vatofunga kutanga kuda kugadzirisa kana kubvunzurudza zviri mubumbiro ratakagadzira seZimbabwe. Sekudziva kwenyu, bumbiro redu reZimbabwe ibumbiro rakapoterwa neruzhinji rweZimbabwe. Vanhu vachiti vari kutenderana nezvirimo mubumbiro iroro. Tine makore mana chete apfuura. Chatanga tichitarisira kuti parliament ichange ichitarisa hakusi kuti inge ichibata-bata constitution kana bumbiro redu. Tanga tichitarisa kuti mitemo inge ichigadzirwa kuyananiswa nebumbiro iroro. Saka zvataona izvi zviri kutivhundudza nekuti hazvina kuringana nezvishuviro zvevanhu.
Vachimini, tinoonawo kuti bhiri irori parakambonzwikwa munyika yose veruzhinji vanenge vakaramba kuti kuwandudzwa kunge kuchienderera mberi. Masimba azoshandiswa nevadare kana nedare reparamende azobva papi kana veruzhinji vakaramba painzwikwa nezvebhiri?
Tinodzokera panyaya yekuti unhu hwedu muZimbabwe hatiiremekedzi maonero eruzhinji rweZimbabwe yatingati demokrasi. Kune dzimwe nyika kana tichiti munhu aenda kudare reparamende anenge achienda achinomiririra vanhu vakamuvhotera. Asi sekuziva kwenyu, vanhu ava vari muparamende zvavari kuita hazvisi zvinhu zviri kuratidza kuti vari kumiririra vakavavhotera. Saka simba racho hameno kuti vari kuriwana kupi, isimba ravari kuwana nekuti isu sevagari vemuZimbabwe hatisi kushandisawo masimba edu ekuudza vatungamiriri vedu kuti vaite zvavanofanira kunge vachiita. Zvinova zvinhu zviri kutimirira isu.
Asi kunyunyuta kuri kuitwa nemasangano akazvimirira uku munoona kuine zvakunoshandura here nokuti bhiri iri ramirira kuenda kuSenate?
Kunyunyuta uku kunobatsira nekuti mwana asingachema anofira mubereko. Zvakakosha kuti tinge tichizvibuditsa pachena nekuti pamwe ruzhinji rweZimbabwe harisi kutoziva kuti ndozviri kuitika.
Vanga vari mukuru weElection Resource Center vatawanda Chimhini vari parunare neStudio 7. Mapurisa anga akapakatira zvombo nasi apinda pamuzinda webato rinopikisa reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai kuitira kuti chikonzi chitore midziyo yebato iri. Izvo zvinotevera kukundikana kwebato iri kubhadhara vashandi varo vakapedzisira vaendesa nyaya kumatare edzimhosva. Mumwe wevaivi vashandi veMDC muzvare Salidura anonzi ane mari inosvika zviuru zana zvemadhora zvaanofanira kunge achipiwa. Munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muMDC Vasiso Zvidzai vabvuma kuti ichokwadi kuti midziyo yebato iri yabatwa. Mune imwewo nyaya, mashoko atiri kutambira anoti pane mubatanidzwa wemapato manomwe uri kuumbwa unonzi MDC Alliance unonzi uchakwikwidza musarudzo dza 2018 wakabatana. Mubatanidzwa uyu unosanganisira MDC inotungamirwa navamogen tsvangirai, MDC inotungamirwa navawelshman Ncube uye People's Democratic Party inotungamirwa navatendai Biti. Pari kutarisirwa kuti pachaitwa musangano mukuru musi wa 5 Nyamavhuvhu kuZimbabwe Grounds wekuudza ruzhinji nezvemubatanidzwa uyu. Mukupera kwesvondo rino pari kutarisirwawo kuti papetwe nhaurirano nevari kumirira mapata aya munhaurirano idzi. Asi zvinowanzi pane kunetsana kunotyisa zvikuru kumateveleland nenyaya yemubatanidzwa uyu iyo zvinonzi zvinogona kuisa nhaurirano idzi paromana nzombe. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919am pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reSenate remuAmerica nasi rakundikana kuvandudza zvishoma mutemo wezveutano weAffordable Care Act uyo unozivikanwa zvakare seObamacare. Nengo nhatu dzebato reRepublican Party dzinoti vaJohn McCain vekuArizona, amai Lisa Makoski vekuAlaska naamai Susan Collins vekuMaine vavhota vakabatana nevebato reDemocratic Party mukupikisa kuwandudzwa kwemutemo uyu mumavhoti 40 nemapfumbamwe anga achitsigira zvichienzaniswa nemavhoti 51 aramba danho rekuwandudza mutemo uyu. Vechidiki vezanu PF mudunhu reMashonaland West vari kumanikidza vemabhizimusi kuvhara mangwana vachiti munhu wose anofanirwa kunonzwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachitaura panhandare yemitambo pachinoi University of Technology. Mutoro wedu enhau atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi apo vanga vachikokera veruzhinji mumigwagwa kuti vaende mangwana kunonzwa vaMugabe vachitaura pamusangano wavo nevechidiki. Mumwe mukuru wevechidiki muMashonaland West vachapiwa chitate vakurudzira vanhu kuti vasashande mangwana. Vachitate vayambira vemabhizinisi kuti vavhare mabhizinisi avo asi havana kutaura kuti vanenge vakavhura vanoitwa sei.
Pazuva iri semayuzi tikugamuchira gushungo. Musha wese mangwana unenge wakavharwa. Bhizinesi rese renge rakavharwa. Munhu wese ari kuenda kucut grounds unosangana naPresident vaMugabe. It's a monster rally. Whereby we are expecting more than 100,000.
Asi vagari vemuchinhoi vashora urongwa hwekuvhara mabhizimisi vachiti vanhu havadye zvematongerwo enyika. VaMaxwell Chinake mumwe wevagari vachoropodza kuvharwa kwemabhizimisi.
Tinofanira kuzivikanwa ndezvekutizo isusu hatidye politics. Tinoda chikafu. Tinoda kudya nokuti izvo tichaenda kurali kwachoka toudzwa zvatinoudzwa ikoko. But patodzoka kumba tinosvika toonawo zvinenge zvakati miriro zvisinambochinja.
Panyaya yekuti vaMugabe vave murwere anogara ari mundege achienda kunorapwa kunze kwenyika, mumwe mudzimai amai Sibusisi weNdlovu ava vabva kuLupane vanoti vanoda vaMugabe vakadaro. amai ndovu vanoti vamugabe vane rudo nevanhu sezvo vachivapa mbeu kumaruzevha.
Ani ndiri kufara kuti mudzara wetari kuya mangwana zvoti garamba akataro isusu mutaripo ipapo kwesi zvinhu zvese isusu zvotitira hapana chinhu zvinhu zvese anopa vanhu mbeu zvinhu zvese munhu anorudo saka tiri kumuda.
Izvi zvasigirwa nemumwe wevechidiki Tatenda Chimuke ativa mugabe avo vafamba matunhu mashanu vachisangana nevechidiki vari kuita zviri kutadzwa nevatungamiri vemamwe mapato.
Isu kuti vamugabe ndavarambe vari panyanga nokuti varatidza kuti munhu achiri akasimba nokuti sofa vakwanisa kuita marali akati pastresi diki diki. Last week vanga vari kuvipane, 1 week later vari muchinhoyi. Izvo zviri zvinhu zvekutadzikwa kuitwa navo vari kuzviti vane energy, avo vari kuzviti vakasimba. But tiri kuona kuti amugabe munhu achiri akasimba and isusu semayouth tichiri kutenda mupfungwa dzavo dzavanadzo dzokuti empower kuti tiende pane imwe level.
Mumwe murume mukuru anga achizviti ndewechidiki vamusa jari jari vanoti vanotarisira kuti vamugabe vataure nyaya yekupiwa nzvimbo dzekuvaka dzimba dzavakavimbiswa.
Zuva ramangwana tiri kufara chaizvo nenyaya yekuti purezidendi vari kuuya kutoisa mayouth. Saka kuti kuta kuita mayouth purezidendi tanga tine chichemo chedu chekuti mayouth ekuno Mashonaland West hatichati aragidziwa pane ground ready remastendi. Saka tikumbirawo purezidendi kuti vatiudze kuti vakuudze vakuru vedu kuti vatiragidze magraundi edu estendi kuti ari papa.
Vagari vemuchinhoyi vagamuchira nemufaro kugadzirwa kwemigwagwa iyo yanga yakazara makomba vachitida ikanzuro ikaramba ichigadzirisa migwagwa kwete kuti zvingoitwa kana vamugabe vachiuya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Iye zvino tomboenda kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shonup, tangatei nehurukuro nemuimbi Adrian Tate. Regatimbonzwa chiimbo chake Excuse Me nehurukuro yataita naye nevamwewo vanomusigira.
Naika, naika, naika.
Ko ipo pa machats ari munyika muri papi nechimbo chenyichi?
Pa machats in Zimbabwe, Excuse Me is the number one for my weeks agati o pa Star FM, VFM, Neku Power FM.
Excuse me, doku da kaiwe. Excuse me, a terera. Excuse me, chimuli terera.
Inonzi Mike Mshungo. Inofarira music yamukomo zvakanyanya. Ke kutanga ke Mombak.
Mukoma Adrian de Capite Mombak.
Ke Mombe. Okay Mombe. Yo excuse me.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai pa Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ine dzini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Makacherera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo. Nhandare yeRufaro Stadium iri kuvhurwa mangwana mushure memwedzi misere yakavharwa. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Nhandare iyi yakapedzisira kushandiswa pakapera mitambo yenhabvu yemwaka wapera ichigadziriswa mushure mekubviswa kwehuswa hwemugadzirirwa uo waive uri munotambirwa mitambo. Panguva iyi zvikwata zvakaita seDynamos, Capes United neHarare City zvanga zvichishandisa National Sports Stadium iyo yanga ichiremera veruzhinji nemhaka yekushandisa michovha miviri kusvikako. Vamwewo vakaita seBlack Rhinos neYada ndivo vanga vachishandisa Morris Depot Ground, asi nhandare iyi idiki kana vachitamba nezvikwata zvinoteverwa nechaunga zvakaita seDynamos, Capes United neHighlanders. Asi izvi zviri kupera mangwana mushure mekunge anotaura akamirira Premier Soccer League muzvare yekudzaibare vazivisa ivo kuti mutambo weleague pakati peHarare City neCapes United wave kutambirwa muRufaro Stadium kwete muNational Sports Stadium sezvavakange vambotaura. Pamusoro pekutanga kunzwa huswa hwakaiswamo, zvikwata zviri izvi zvine mutoro wakaoma sezvo zvichifanira kutora mapoints nekuti zvakamira pakaoma muurongwa hwekasolaga Premier Soccer League. Pari zvino Harare City iri pachinhanho chegumi neina, Capes United yacho yakatarisana nekubuditswa munhabvu yepamusorosoro. Muzvarebare vadzivisa zvekare kuti Dynamos ichange iri muRufaro Stadium nesvondo mumutambo wavo neTriangle uyo inofarira kukunda mushure mekudamburwa 3-1 neFC Platinum pakati pesvondo. Pakatamba maSugar Sugar Boys neDimbare gore rapera, zvikwata izvi zvakaita mangange 0-0 munhandare imwe cheteyo. Asi chikwata chiri pamusorosoro mumakundano aya chengezi Platinum Stars chingangowedzera mapoints eutungamiri hwacho apo chiri pamusha nehwange. Mimwe mitambo yekasolaga Premier Soccer League iriko yakamira seizvi: Mugovera Cholocho Pirates vs Zaumine Dulivadzimu, ZPC Kariba vs Yada Nyamunga, Shondo Shabani vs Islanders Maglas, Chicken Inn vs Blauwe City Luveve, Chapungu vs Black Rhinos Ascot. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Nasi muchikamu chemumanzi tine chikwata chemachena music nechimbo chava changobva kubura chinonzi Musoro. Nzwisa yekambo Musoro mumanzi wechikwata chemachena music china chirikure na OK Machisa pamwe nevamwe vavo. Musakangana wachirongwa chedu che live talk na 8 PM apo tiri kutarisa makakatanwa ari kuitika mubato rezano PF. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira mashoko ku Studio 7, shandisa i WhatsApp pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvongo yedu yapera rigaiti mbotarisa misere nhau dzanhasi. Vatori venhau vanoratidzira muHarare vachiita havasi kufara nemabatirowo avari kuitwa nemapurisa. Vanhu vakawanda voshora zviri kuitika muzana PF zvichitevera mashoko emutungamiri webato iri vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe neZuro. Mubatanidzwa wemapato anopikisa unozviti MDC Alliance woronga kupinda musarudzo dzegore rinouya wakabatana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. anokuwene kayane mufaro semazuwa ose, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndire mu Washington DC, ndoti muwene kupera kwa shondro kwa kanaka. Ndokusia imu ina Chris Gande.